Ogwizi
Kana mujimanya mazarazi Mamirire Undijora mandione Mandione Jamunoreva shinondi pei Chamagani vengera ndakaite iko Munongo nonge tsapandiri sei Mandione Jamunoreva shinondi pei Chamagani vengera ndakaite iko Munongo nonge tsapandiri sei Mandione Makuti makuremu Munoremera kunyangwe vanoremu Mukakanganwa kutenda vairera Vakashevedzera naza muchadaira Magapomura zvinoera Magaparadza mumiko yerudo Kufananidza mudzimu nechipoko
Muchiti munoremu
Kavaona vaizwa ukashandikati hezvo
zvavaremera
Kavaona vaizwa
ukashandikati chinhu
zvavaremera Kavaona vaizwa
ukashandikati hezvo
zvavaremera
Kavaona vaizwa
ukashandikati Majogo oze nando anopfepi Neondo yose amnorwa munorwe Mungangoziana neni munopfei Neondo yose amnorwa munorwe Muchanopengera kwamakatenga foja Muri penyu moka mune umbimbi ndoka Munozvibaya nepfumora makarodza Yaramba yakachomba yakafa yakarota Dai muri mimi mune simba rekudenga Kwaisamboedza usina chiedza Dai matipedza maisa tireka Makuti makuremu Munoremera kunyangwe vanoremu Mukakanganwa kutenda vairera Vakashevedzera naza muchadaira Magapomura zvinoera Magaparadza mumiko yerudo Kufananidza mudzimu nechipoko
Muchiti munoremu
Kavaona vaizwa
ukashandikati
hezvo
zvavaremera
Kavaona
vaizwa ukashandikati
chinhu
zvavaremera
Kavaona
vaizwa
ukashandikati
hezvo
zvavaremera
Kavaona
vaizwa
ukashandikati
avadi kupfu
zvavaremera
Muchizviti munoremu Maise, aswa kuneta, asma kuneta, asma kupanika kukurumidza kuneta. Muchizviti munoremu.